Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misuroye na uzeduza nasi chipiri nyamavuvu 22-2017. Judiciary Service Commission yopeta churongwa chekufunzuruza vanu varikuda kutora basa rekuva muchuchisi mukuru wehurumende kutsivava Johannes Tomana vakadzingwa nenyaya dzehuori. Vamwe vemachechi vari pasi peZimbabwe Prayer Network votanga munamato nekutsanya kwemazuva makumi mana vachinamatira sarudzo dzisina mhirizhonga muna 2018. Bato reMDCT rokurudzira SADC kuti izame nepose painogona kuona kuti sarudzo dzegoro rinouya dzaitwa murunyararo. Magweta anorwira kodzero dzevanhu onyunyuta mushure mekurowa kwerimwe gweta nemapurisa kumasvingo. Muchirongwa cheThe Connection pa Live Talk na 8 PM, nasi tiri kutarisa nyaya yekutarwa kwemusi wa 21 kukadzi sezuva rezororo semutaridzo wekuremekedza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisa hii WhatsApp pa namba zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibate na 7 PM pa masaisa ya noti 909 AM ne 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Pachirongwa cheLet's Talk ngati kurukurei pa Facebook page redu reVOA Shona, nasi tichange tiri kutarisa nyaya yekushaikwa kwemari kuti vanhu vari kurarama sei zuva nezuva. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu yeVOA Shona.